Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 26/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashano emvura eCyclone Idai vakatambira zororo rekisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfimbamwe yapfuura. Zvipfuwo zvinodarika zana rezviuru zvinonzi zvafa nekuda kwechirwere chinonzi January Disease. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kuStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varayiridzi vachidzokera kumabasa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya ra2020 nenyaya yemari dzavari kutsambiriswa. Mutungamiri wesangano iri Dr. Takavafira Joe vanoti pane musangano mukuru uchaitwa munandira wekubvumirana gwara rekutora panovhurwa zvikoro, asi pari zvino havafungi kuti varayiridzi vachadzokera kumabasa panovhurwa zvikoro. Tabata Dr. Joe kuti tunzwe zvizhinji.
Tino musangano mukuru unobva musowa 3 kusvika musowa 5 weNational Congress. Musangano uyu chimwe chinangwa chawo ndechokuti uchadiscussa kuti tonanga kupisa varayiridzi sezvo zvinhu zvakaoma. Asi chiri kubuda tisati tasvika hedu kuCongress ndechokuti zvinenge zvicharamba kana zvingakona n'anga murahwa achida, nokuti mari dzinotambirwa navarayiridzi dzinobva pa700 kusvika 815 zvichiincluda transport nehousing allowance. Uku zvikoro zvakakwidza zvakawanda maboarding schools ese egovernment nemachurch schools nemari iyo inosvika 7000 imwe inotosvika ku10.5000. Saka zviri kungotaurika kuvarayiridzi ndekokuti hazvigoni kuti murayiridzi ave nechidokwa-dokwa chokudzidzisa vana vavamwe vake vasingakwanisi kuenda kuboarding. Varayiridzi varingotaura kuti fizi dzikwire dzomuzvikoro kusvika muma10,000 iyo mari inobhadharwa varayiridzi iri 800. Ndo yaingonzi kana kuri kuchikoro kuchiri kuprimary yainzi itikandi.
Saka munoda kudii nenyaya iyi sevarayiridzi?
Zviri kungotaura varayiridzi ndokuti hongu maparlamentarians avakuzivawo nemhaka yemapetition atakaita kuparlamend vakuziva dambudziko ririko, asi madiscussion ari kuita anokunyanya kusimbirira kune zvimwe zvinopa kuti vana vatadze kudzidza zvakanaka zvichisiya murayiridzi. Nokuti kune zvinhu zvina zvinopa kuti education iite zvakanaka.
Ndezvipi zvinhu izvi Dr. Joe?
Chokutanga varayiridzi, chechipiri vana vechikoro, chetatu ndeanonzi pachirungu ma-learning and teaching resources, chechifour ndezvinonzi infrastructure kana zvivakwa pokudzidzira vana.
Mataura pamusoro pemusangano wenyu mwedzi unouya, sevarayiridzi, sevabereki, chii chinofanira kutarisirwa kubuda mumusangano uyu?
Musangano wedu mukuru womuna January inonzi National Congress ndo ichapa resolution yokuti toenda kupi. Asi already tafana taudza maparlamentarians, tafana taudza government zvekare kuti kana tisina kudzokera painterbank rate hationi zvikoro zvikwanisa kunge zvichienda mberi mugore rinouya iri. Iku kungava kurota kufunga kuti varayiridzi ndo vangakwanisa kukwanisa kuramba wachenda kubasa. Iyo mari yokuenda kubasa isinga kwani.
Mutungamiri we Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vari parunare kumasvingo ne Studio 7. Asi vachitaura ne Studio 7, gurukota rinoona nezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima, vaudza Blessing Zulu we Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevashandi.
Vakamirira Public Service Commission neAfric Council yevashandi vachasangana zvakare and tinovimba kuti hurukuro idzodzo dzichaburitsa chibvumirano chinoita kuti pasamboite nguva yekuti panoita disruption yemaservices anoprovidwa nehurumende. Chandinokurudzira ini saminista webazi iroro ndechekuti maZimbabwe ngatitauriranei, let's find each other on the negotiation table. Tisaite kukurumidza kutsamwa tobva tati paita deadlock. Tofanira kuti tiite find each other, tiwane masolutions anoita kuti nyika yedu inderere mberi. Ndofunga ndozvitaitika muna January, hapazoitima disruptions.
Asi zviri kudiwa nevashandi vakawanda zvekuti vabhadharwe nemari yekuamerica izvi zvino kunetsa.
Iyoyo inotinetsei, hatingati senyika toisa gumbo toita one step forward then tobva taita two steps backward. Ndo dzimwe nyaya dzandinoudza vashandi kuti dai tataurirana palevel yekuti tiwane masolutions anoita kuti timire senyika, anoita kuti economy yedu isimbe. Pane maprograms akatangiwa negavenment anoitwa neminister of finance anoita kuti nyika ichive more productive iko zvino. Bajet redu re2020 ndo zvarakatarisana nazvo. Saka paakuda support yemuzimbabweni wose ane rudo nenyika yake kuti tishande pamwe chete, tirambe tichienda mberi pane kuti tidzokere kumashure. Saka inyaya yekuti one step forward two steps backward inotiramba, inoita kuti nyika irambe iri mumatambudziko. Saka inini ndiri kungokurudzira zvangu vashandi kuti as they discuss maconditions of service vavatarisewo zvinhu zvihombe zvinoita kuti macro economic situation yedu improve kuitira kuti tiende mberi senyika.
Gurukota rezvavashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura naBlessing Zulu parunare muHarare. Mumiriri weManicaland pasi peurongwa hweproportional representation amai Lynette Karen vanoti vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashani emvura ecyclone Idai vakatambira zororo rekisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfumbamwe yadarika sezvo pasina urongwa hwati hwaitwa nehurumende kuti vagariswe patsva. Amai Karenyi vanoti chiri kunyanya kuvatambudza ndechekuti mvura yave kunaya, izvo zvavanoti zviri kuisa vagari ava munjodzi yokubatwa nezvirwere zvemanyoka. Muna Chivabvu, hurumende yakazivisa kuti yakanga yauyina nzvimbo yekugarisa vanhu ava kuitira kuti vakwanise kuzviitira zvinhu vega, asi zvinonzi kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvamatunhu vaJulai Moyo sezvo nharembozha yavo yange isiri kudayirwa. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naAmai Karenyi.
Zvino muchimanimani zvichakangomira mamiriro akanga asiri aya ataifungidzira kuti ange apo pari zvino. Nyaya yecyclone yakaafekta vagari vazhinji vemuchimanimani. Vazhinji vakarasikirwa nehama dzavo, vakarasikirwa nezvipfuyo pamwe chete nedzimba dzavo. Mushure maizvozvo vanhu vazhinji takafungidzira kuti hurumende pari zvino inofanira kunge yakwanisa kuti iwane kuvakira vanhu dzimba dzekuti vaone pekutangira, uyewo inofanira kuramba ichipa vanhu zvokudya. Asi zvinhu zviri kushamisa zvikuru kuti kukatarisa chero muchimanimani muvhillage chaimo kuna ana Garikai, vanhu vachiri kugara mumateni, mvura yaakutanga kunaya. Kana mvura ikanaya tese tozviziva kuti kunoita zvirwere zvaana manyoka, zvaana kolera. Zvirwere izvozvo ndo zvataakutyira. Tiri kurwadziwa zvezvikuru kuti nekupiwa kwatakaita nemadonors chikafu nemari pari zvino vanhu vedu vari kushaya zvokudya asi tichiziva kuti hurumende ine zvimwe zvinhu zvainopota ichipiwa zvinouya towards cyclone vanhu vedu vari kutambura mukoma jonga vana vacheche vari kutadza kuchengetwa zvakanaka nekuti magariro acho haana kumira zvakanaka kuti umwe ane mwana mucheche asava kugara mutende up to now
tinoonawo kuti vanhu vakawanda vakarasikirwa neupenyu hwavo mutsaona yecyclone idai uye panga paine urongwa hwekutsvaga vangadai vakashaya urongwa uhwu huchiri kuenderera mberi here kana kuti hurumende yakahupeta zviri pamutemo
kutaura chokwadi hurumende haizi kubuda pachena hakuna chinozivikanwa kuti chii chiri kuitika vazhinji havazivi kuti pari zvino hama dzavo dzakaenda nemvura chii chinofanira kuitwa nehurumende zvakangonyararwa mukoma jonga hapana kana chimiro kana paunoti apa zvinhu zviri kufamba hakuna
imi muri nhengo yeparamende inomirira dunhu irori zvii zvamuri kuitawo kuti munge muchiwana mhinduro idzodzi
kune vanoverenga mahanzard mukatarisa tinobvunza mibvunzo kumamembers of parliament edu mazhinji tinobvunza mibvunzo tichibvunza kumaministers ari supposed to be responsible for vanhu vakaafektwa iwayo asi mhinduro dzatinonzwa imhinduro dzisingatigutsi zvakafanana nekuti patakapedza masvondo akapera ndakabvunza kuna minista kuti nai minista ko zvoitwa sei nekuti tiri kunzwa kuti kune chikafu chinonzi icho chakatosvika pakuexpire vanhu vemuchimanimani vasina chokudya ndikabvunza zveishu yekuti mubhajeti maita mari yecyclone mamajors ndeapi amuchaisa kuti zvinzi mari iri kuuya towards vanhu vemuchimanimani yaitwa accounted for nekuti iripo yacho yakambouya accountability haisi kuwanika
saka makawana mhinduro here
mhinduro dzavanongotipa ndidzo dziya dzisingatigutsi tichava tichiisa mamajors ekuti zvinhu zvichengetedzwe chero iye member of parliament wekuchimanimani east atoziviwo kuti chakazosvika pakuexpire zvaita sei zvoreva kuti ari kurudyi haazivi chiri kuruboshwe kureva kuti hurumende yedu is not even coordinated kune vaya vari kutaura zvinhu zvecyclone uye nevaya vari kugadzirisa dambudziko remuchimanimani
avo vanga vari mumiriri wemanicaland muparamende pasi peurongwa hweproportional representation amai Lynette Karenyi vari parunhare kwamutare najonga kandemiri westudio 7 mutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaWanda Chabikwa vari kuchema-chema kuti mombe dzakawanda nezvimwe zvipfuwo zviri kufa nechirwere chechikwekwe chinonzi January Disease bazi rinoona nezvepfuwo reDepartment of Veterinary Services rakaudza bepanhau reHerald kuti zvipfuwo zvinodarika zana rezviuru zvafa nekuda kwechirwere ichi icho chinowanzotanga muna zvita kusvika muna kurume mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vachabikwa
takata dambudziko chirwere chinonzi January Disease chirwere ichi chinokonzerwa nezvikwekwe zvitsvuku zviye zvinoenda pasi pemiswo yemombe nemunzeve pachirubu tinoati mabond legged ticks ndo zvinoparadzira chirwere ichochichi dambudziko nderekunyanya zviri kuitika mumasmall holder maa1 nemamisha mucommunal area umunzvimbo umu varimi kare pasichigaro chaiko varimi vaiziva kuti mombe dzaenda kudhibhi dhibhi mushonga waibva kuveterinary saka tisinoyo paranga yamira kushanda varima kuti vachikwanisa bacho kuzvionera vega hatsaifaindi kuti kuma8 ndokonaisikira hakuna problemu iyoyo problemu iri kuwanika kwavajaira kuti chibhere tinaro zvitoteisirwa plus waitewo mutemo mombe dzaitewo mumakwa kuti kadhi rako panamombe isina kudhibha here ivi mombe isefanira kudhibha saka kusasungwa kwemutemo iwoyoyo kurekerwa uchingo ufawe kamtepo iwo ndio zvimwe zvapara chirwere chinokuti mumwe akadzibisa muoregera chiwe chingura pachiripo saka kuti zvipere kudzosera zvanga zviripo kare zviye mari yowanikwa kwainobva mombe idzi dzimwe dzinokamwa dzimwe dzoenda kunyama vanotenga vacho kubviswa levhi kuzotoka mombe kubviswa levhi veenda kuchengetedza mombe idzodzo madhibhi nyaya yemadhibhi ayaya amutswe vanamudhibhisi vaiti vazokota basa ravo makadha achimakwa kuti mombe ega ega itemekusva kuti yadhibha ari zvino zvakangoregerwa munhu angaazvionere saka varime vamwe akazvionerawo nekijo akasazvionerawo chirwere chanzokera panekijo mombe dzopapa dzichisangana dzovasangana zvakadaro chirwere chiri kuuraya mombe dzakawanda chisingafani kuuraya mombe ichocho nokuti kudhibhisa mombe chete.
Izvi zviri kureva kuti mushonga wacho wekudhibhisa uri kudhura zvekuti vamwe varimi vadiki vadiki ava hakwanisi kuutenga.
Ya nemafiga raitaurarai kumbeu nekufedzeredza ayaya zvinongofanana kuti mafiga aita akura saka munhu akaenda kutenga dhibhisa zvinoita $700 anofanira yawandisa regandizvirege inyaya yekuti yandati yekuti US dollar neinterbank iyo inoti vhundusei bhati tikatarisa ukoshe hwemombe dziri kufa idzodzo nemari inodiwa kutengedza mombe idzodzo tikurudza zvakanyanya senyika saka dambudziko rida kutorwa senyika i titatorwe sekuti murimi 1-1 nyika ngaiti titore zvataimwenera kubuda kare kare zvezvi nekuti mombe idzi inodzinonzi national head upfumi hwenyika hunoverengerwa mombe dzatinazo although directly murimi atengesa mombe yake ndiaroona mari asi inational head saka pada kutariswa kuti titarise senyika kuti mombe idzi ndedzedu tikareka dzichifa varimi vadiki vashandisa mombe dzedzokurima vanokama mukaka dzowedzera utano hwavo mumhuri mavo vanotengesa ndo mune maschool fees ndo mune mari yokurarama nayo saka dzikafa tapedza kuti varimi vaiti varombo nokuti varimi vedu vadiki mombe ndo bhangi ravo chainflation saka vanofanira kuti nyika ivabatsire vasarasikirwa nemombe idzodzo.
Mubvunzo yekupedzisira ko kushayikwawo kwemafuro kuri kukonzera matambudziko akaita sei kune dzimwe nzvimbo panyaya dzezvipfuyo idzi?
Mafuro kune nzvimbo dzaanoshayika iko kuana region 4-5 kunyanya muchirimomo zvinongoingaiti kana tikasangana negore taunaya mvura zvakanaka ende zvakuyadza kuti ichokwadi chocho kuti makore mazhinji mvura haichanaya zvakanaka makore akawanda ya mvura haichanaya zvakanaka makore kunaya mvura mashoma saka zvakutotaura kuti tifunira kuti tizive kuti isusu mombe dzedu dzataifungwa dzo dzinokwana pehekte chochera patakadaro here kauti kwete bhozi eria yana pashona redu rigiri 3 chikwidza kusvika ku1 hakuna dambudziko remafuro ikoko kuratowanisa mafuro bhozi nguva yemoto iyeye ndokunota zvokuti dhu kunoita masoro akawanda kutoona mombe shoma saka kwacho kune mombe ikoko ndokune dambudziko remafuro bhozi ndokusikanyanya unaya mvura asi gore raunekwanaya mvura zvakakwanawo dambudziko remafuro harikwanzowanika ndozvakagava muchirimo kana vanhu vapisa hatadza vaigara mvura yanaya zvakanaka vanhu vaine mombe zvinoenderaneyatoti pachirungu carrying capacity hakuna dambudziko iroro.
Mutungamiriri wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaWanda Chabikwa vange vari parunhare muHarare. Yasvika nguva yekunzwa maneseji enyu makatumira kuhama neshamwari. Mazuva ese aya tange tichikukurudzirai kuti mutitumire mameseji enyu kuhama neshamwari panguva ino yezororo reChristmas. Makatumira mameseji mazhinji uye achiri kungouya. Kunyangwe hazvo Christmas yapfuura tichaedza kushandisa atingakwanisa kushandisa.
Kwazuva iwe Studio 7 ndinoitwawo baba vamazvi ndiri kune South Africa ndinoda kukwazisawo mwana wangu Mazvita kubhoera kwachapanduka uko ndigokwazisazve mwanasikana wangu Shande. Ndoda kukwazisazve baba vangu namai Livingston Panla kuchipinge vamusika vanhu vamuumbe uko. Ndoda kukwazisazve vana mukoma vangu vanoti John Blacksmore Patrick Noah David Panla hlanganai Panla nevamwe vese kwapanla ndinoti kwazivai. Ndoda kukwazisazve ambuya vangu amanidza muumbe. Ndoda kukwazisazve mbuya vangu mbuya mangenge anyamutambe.
Munofara here munofara here vashamariri weStudio 7 vateereri weStudio 7 mese munofara here? Ndinoti Christmas Christmas box tifari netariro tipinde mugore idzvazve tese tiri vapenyu. Zita rangu ndini Romeo Tega Mapfunde Toda kwadzisa mhuri yangu, sesi wangu Chido, Ilen, Evelyn, Yvonne, Barbara. Jikwadzisa mhuri yese, vana mai guru wangu, mhuri yekwa mai guru mai Rei, yekwa mai guru mai Wendy, yekwa mai Nini, yabani Keni, bani Benji, mhuri dzese, ndokukwadzisai Mandara, Mbare, Mavuku. Ndokukwadzisai ndichiti munofara here hama dzangu dzatitende Mwari vatichengeta gore rese kusvika patinobudirira.
Pastudio 7 magadiko ini ndinoitwa baba Prudence ndiri panapa paPretoria ndichikushuviraiwo kupinda mugore dzvara takatarisa 2020 nemufaro. Tichitenda mashoko news dzamunotipa zuva rimwe nerimwe dzakatinakira dzatinofarira dzine chokwadi nechekuita muupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Pamushamarari ndokumbira mundikwazisirewo mhuri yangu kuchipinge kwaHakwata, amai Prudence nevana vangu vese pamwe chete nababa vangu namukoma wangu Semu, baba Crashers, muvafarise ngaiti mutini ndinofara ndinovashuvira zororo rakanaka.
Ndinoti kazuwai kazuwai veStudio 7 vakatumanaye nyika ose, ndinoti kazuwai. Ini ndinoida kukuru ndinodawo kungomhoresawo hama dzangu dziri mukati menyika yeZimbabwe. Muri wose kwane mutenzi kubva mutare kusva kunyanyadzi, ndinovakwazisa wose ndichiti kazuwai, iwai nezororo rakanaka, ndichimhoresazve vana nemutenzi vari kuinyanga, ndinovamhoresazve ndichiti kazuwai mose, iwai nezororo rakanaka uye muwe negore dzva rinofadza. Mwari watitungamire pazvose zvatichaita. Tinotenda nemiwose vashamarari wedu, tinotipa mazwi anonga achiitika mukati menyika, chiro zvakakosha kwatiri. Saka tinoti waiwo nezororo rakanaka mose, muchengetwe tigosangana zvegore rinouya. Mwari wanesu muchitikondinya nekutipa zvimazwi.
Makadii zvenyu weStudio 7? Ini ndinoitwa Maidzitsi, ndiri kutaurawo ndiri muDurban. Ndirikudawo kukwazisawo hama dzangu paholiday inoyi. Chekutanga ndinokwazisa vandakagara navo pano pamba. Ndinokwazisa mwana wangu mai Jaden nemukwasha wangu baba Jaden, naJaden naMason naEve namunotidaishe. Ndozoti kuZimbabwe ndinokwazisa mwana wangu Wendy natakudzwa, ndinokukwazisai ndichiti happy happy. Ndozoti kumusha ndinokwazisa mai vangu, mai Love Mugunyanja nemhuri yavo yose iri pamusha wavo. Ndinokwazisa vese vekwaGunyanja ndichiti makadii, hepi hepi. Ndinokwazisawo sisi wangu mai Tatenda nemhuri yavo ndichiti hepi hepi. Ndinokwazisawo mwana wangu mai Keri Mukombero ndichiti hepi hepi. Privi mwana wangu anorwara ndikuti mukaupore mwana wangu, happy Christmas.
Makadiko vana mukoma Jonga kandimire, vana mukoma Tananuka Wande nana Sister Mavelasi, kuti rakadiko basa nayo Studio 7 inodai kuti panhau dzakasiyana siyana. Isu zvedu tinofara tiri kuno zvedu South Africa uko. Tanga ndinodawo kumhoresa hama dzangu dzinosanganisira idzo vanatsano vangu baba Tatenda Panhema vari muchiredzo mumutsovani, ndichiti makadiko tsano. Matsano vangu Faustino makadiko zvenyu, ndichiri momo zvakare muchiredzo. Ndoda kukwazisa futi mukoma wangu Clemenzi baba Bhuli nemhuri yake ndichiti makadiko ikoko kuZimbabwe. Sikuru tinofara. Ndobvapo ndoenda kumaraini kwangu kwaDzuru uko kumanjerenje, ndomhorosa hama dzese dzekwaDzoro. Ndobva ndadzika futi zvokupabenzi ndichimhorosa vakomana vese vari ikoko ndichiti yakadiko Christmas happy happy. Ndobvako ndoenda kune dzimwe hama dzese dzakatekeshera Zimbabwe yese ndichiti makadiko hama dzangu. nizangu dinofara and right ini kuno kwakanaka uku rakadiko zuva ratiri kungodai kunzwa kuti zuva riri kupisa uku tisingakangana kumhorosa mai vangu mbuya vadhumi vari pamashoko apo ndobva apo futi ndoenda pachinorumba pana mbuya nhema mbuya masikati vari ipapo ndichivamhorosa zvakare ndichiti makadi mhai kusanganisira nevamwe vese vanondiziva happy happy Christmas atenda zvangu.
Ayo mameseji eChristmas amakatitumira achienda kuhama dzenyu dzakasiyana siyana. Tinotenda zvikuru nemameseji iwawo. Tinokukurudzirai kuti murambe muchituma mameseji enyu muchitiudzawo zvamunofunga pane zviri kuitika. Tumai mazwi enyu paWhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Kambo kanonakidza zvikuru mambo Duterere mweya ndisesekedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti harioni varairidzi vachitangidza kuita basa panovhurwa zvikoro munandira gore rinouya. Vamwe vagari vekuchimanimani vakaparadzirwa misha yavo nemafashanu emvura eCyclone Idai vari kunzi vakatamba zvororo rekrisimisi vari mumatende avakapiwa mwedzi mipfumbamwe yapfuura. Zvipfuwo zvinodarika zana nezviuru zvinonzi zvafa nekuda kwechirwere chinonzi January disease. tashika kumbagumo ichirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Soku isika tise.